Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kurume 15 2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe makambani makuru orambidzwa kutengesa pamusika wekunze izvo zviri kushorwa nedzimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi.
Pane imwe rally yakaitwa vainge vachitaura nevanhu vakanga vachitaura kuti ivo vakanga vachitarisa kuti vanhu vavhota ndavanani. Kuitira kuti pavanozopa rubatsiro kune avo vanotambura vange vachingopa ivo chete vanenge vavhota.
ZANU-PF yokunda MDC musarudzo dzemakanzuru asi Zestin ichikurudzira kuvandudzwa kwemimwe mitemo yesarudzo.
Takanga tisiri kuzvisingaiti mumafields zvokuti tinokumbirisa mainputs akanyanya especially mafertilizers matop kuti ivredu ridzoke panzvimbo bhozi zhinji racho top seo racho rakanyatsosvika rakatobva nemvura.
Nhasi kwapera gore vanhu vawirwa nedambudziko recyclone idai asi vakawanda vavo vasina pekugara. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nhasi yaburitsa mugwaro rayo reGovernment Gazette kuti mamwe makambani matatu anoti Old Mutual, PPC Limited neSidco International ambomira kutengesa pamusika wekunze kwegore rose pachiongororwa kuti aifambisa sei mari sezvo paine fungidziro yekuti mashandiro avo aipa kuti dhora remunyika rishaye simba zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kana vatauriri vemakambani matatu aya kuti tinzwe divi ravo sezvo nhari mbozha dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Asi tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano.
Tikuona sedanho rerekunokanganisa mamiriro eupfumi hwenyika nekuti pari zvino Zimbabwe iri kuti iri open for business. Tikutaura pakaita President Mnangagwa, kana uri open for business tinotarisira kuti mitemo inoiswa nehurumende inofanira kuti makambani akwanise kusununguka kuita business munyika. Saka kana takutatenda kuti makambani makuru makuru akaita seSidco, Old Mutual nePPC havachakwanisi kutengesa mashares pasi rese. Iyo open for business here iyoyo zvaakureva kuti yata opposite Zimbabwe is closed for business. Reason why makambani achienda kunotengesa mashares pasi rese chenji vanonge ichida kuraise capital inova inoshandiswa kufinance maoperations avo munyika, right? Saka kana maakusaspenda zvikureva tiri kuramba mari chabva kunze kwenyika ichibudiza kubva kutenga mashares nekuti zvatozvarwa, right? Zvoreva kuti kuti makambani ari muno asina kusaspendwa vanenge vaakutotya kuita business nekuti mangwana ndivo vanenge vakunorohwa.
Chii chiri kupa kuti dhora remuZimbabwe rirambe richishaya simba?
Tiri kuona hurumende iri kuti Old Mutual share Old Mutual ndo raikonzera rate kublack market. Kubudikidza nerate Old Mutual implied rate raishandiswa kutracker exchange rate nerate iyo. Hurumende chaisi kuona ndechekuti kuti rate iri richimbova mutengo ikwire inhau yekuti mari mumaket ishoma. Saka hatingagadzirisi rate nekuti tagura chinonzi Old Mutual implied rate nekuti asaspenda. Saka rate Old Mutual richadonha, hazvigoni izvozvo, hazvigoni kachose. Pane matambudziko akawanda aitika mumaket asinei nekuita nerate reOld Mutual kana rePPC kana reSidco. Madistortions ndiwo dambudziko guru remumaketing pari zvino.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano rinoongorora nyaya dzesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti sarudzo dzekuchimanimani Road District Council Ward 16 neMagwe Road District Council Ward 17 dzakakundwa neZANU PF dzakaitwa hadzo murunyararo kunyangwe hazvo paine mashoko ekuti vamwe vemuZANU PF vainge voda kushandisa chikafu mukutsvaga mavoti. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Kuchimanimani vaCharles Chinamira veZANU PF vakaita mavoti churu nemazana mashanu nemakumi masere nemapfumbamwe, vaBrightwell Mudanda veMDC vachiita mazana maviri nemakumi matatu, vaOntivile Ndlovu veZANU PF vakaita mavoti mazana matatu negumi nematatu, uku Sindisiwe Mputi weMDC achiita mazana maviri nerimwe chete. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro weZESIN vaAndrew Makoni.
Takatimira ndumwa dzedu kuti dzinge dzichiona kuti zveki rikufambisa basa iri zvakanaka here. Ongoro ratakaita kubva kumaobservers edu anga aripo ndeyekuti izvo election hayo musi wevoting yafamba zvakanaka munzvimbo dzose, asi chiri kungo ramba chichingotinetsa ndichoti chokuti vanhu vashomanana vari kuenda kunovhota. Tikatarisa maelections akaitwa muna 2018 mumawadhi iwawo nevanhu wandu wevanhu vanovhota gore rino nezuro tinoona kuti washomeka zvikuru, uri pasi peyatingati 50%. So chichinhu chinongoramba chichingotinetsa kuti koseiko zviri kuramba zvakadaro.
Makatanga kuongorora sarudzo idzi riini chaizvo?
Takanga tine atinoti malong term observers vakanga vari munzvimbo idzodzo maelections asati aitwa. Zvakare takachinetsa ndechekuti pane imwe rally yakaitwa vainge vachitaura nevanhu vakanga vachitaura kuti ivo vakanga vachitarisa kuti vanhu vavhota ndavanani, kuitira kuti pavanozopa rubatsiro kune avo vanotambura vange vachingopa ivo chete vanenge vavhota. Chinova chinhu chatisingatarisiri munyika ino kana zvichiitwa by election ingori muone ward. Ko patinenge takuita mageneral elections panozoitwa zvakakura kudini? So izvi ndo zvimwe zviri kutinetsa. Saka kurudziro yedu hombe ndeyekuti zveki nyatsoongorora mashoko iwavo ekuti pari kuitwa vote buying, yoona kuti ndezvipi zvingaitwe kuti pave neyatinoti lasting solution kudambudziko iroro, nokuti rakaramba riripo maelections atinoita uno muZimbabwe anongoramba achitariswa semaelections ari kuitwa asina kujeka.
Nderipi bato rakaonekwa richiita izvi?
Bato rakaonekwa richiita izvi ibato reZANU PF.
Tichitarisawo mugwaro renyu muri kutiwo ivo vevanopikisa ava vana kuendesawo mapolling agents kune dzimwe nzvimbo, zvanga zvichifamba sei?
Zvechokwadi ongororo yedu ndeyekuti ZANU PF chete ndo yakanga yakatumira nhumwa dzayo kana kuti maagents ayo mumapolling stations ose, asi avo vanopikisa vanga vari kuparticipatewo muelection iyoyo hatina kuona kuwepo kwavo mune mamwe mapolling stations, kureva kuti unenge wakasiyira bato rimwe chete kuti ringe richiongorora zviri kuitika ipapo, chinova chinhu chisina kunaka.
Sachigaro weZESIN vaAndrew Makoni vachitaura vari parunare muHarare. Nasi kwapera gore kubva zvakawirwa vanhu vekumanikaland nemasvingo nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti cyclone Idai. Asi zvinhu munzvimbo idzi hazvina kumira zvakanaka uye vanhu vakawanda havana pekugara uye mazambuko akawanda haanawo kugadzirwa. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti muZimbabwe, Malawi neMozambique makawirwa nedambudziko iri zvakanyanya, hamuna kuitwa zvakawanda nenyaya yekuti vanobatsira havana kuunza mari yakawanda sezvainge zvichitarisirwa. Mutori wedu wenhau Loida Moyo ashanyira kuchimanimani kuti tinzwe zviri kuitika.
mamwe mazambuko edu ndechimani mani pamwe nemigwagwa zvichiri kugadziriswa zvopa kuti kusvika kune dzimwe nzvimbo kurambe kuchinetsa zvopa futi zvakare kuti vagari venzvimbo idzi vatadze kuita mabasa semazuva akare mumwe mugari wemunharaunda iyi amailen mondarera vanoti mazambuko enharaunda iyi anoda kuti agadziriswe nechimbi chimbi
zvigadziriswe chekutanga zvikora chechitu marod chechi 3 maclinic chechi 4 dzimba dzevanhu chechi 5 chikafu marodhi akatonyanya kushata because amweni mabridge mvura ikangonai because iri kungonai ari kuramba ichitodini ichitodambuka pane bridge rinolinge ndakopa and mushabiso rakatobva izvozvo mota dziri kufambira pai mumvura chaimo mumatombo saka vanhu vevillage vanongoronga vachi matombo asi hazvisi kubatsira because motikadiki hadzisi kudini hadzisi kufura vanhu vari kutofura ipapo netsoka saka anenge aina arwere aya zvinonesa pane pasina chii pasina bridge nekuti anoti akasvika ipapo akumbotodzikisa futi murwere uya pai mumota apedza mota yobira otosunde motikayani yobira rwese ozosvika futi pamberi apo semurwere saka padelaying murwere chirwarisira sunogona kutodi unogona kutofira nzira
mugari wekwahlabiso amai hilda hlabiso vanoti nzvimbo yavo ichiri kunetsa kuti isvikike
kweduko especially kushimanimani chikurukuru kazhinji inyaya dzemarodhi yes of course kugadzirwa akagadzirwa but hazvina kunyatsoperera mumabridges haasati aperera kugadzirwa zvekuti kwedu kushimanimani tinorarama nekutengesa mabhanana motika dzinouya dzichihodha ndo pane kurarama kwedu saka mumabridge haasati agadzirwa sengere pamuganga mutsangazi muganga side rekuzasi harisati ratombogadzirwa pane mazitombo ekuti motika dzinotosvika panguva yekutoita mabreakdown ipapapo nenyaya yemazitombo nenyaya yemafuels takakanganisirwa zvisingaiti mumafuels zvokuti tinokumbirisa maimpulse akanyanya especially mafertilizers matopu kuti ivhu redu ridzoke panzvimbo bcause zhinji racho topsel racho rakanyatsosvika rakatorwa nemvura ndo zvimwe zvinhu zviri kunyanya kutishungurudza kwedu ikoko
mumwe mugari wekuchimanimani vapanganai murime vanotiwo vagari vechimanimani vanotarisira kuti rubatsiro rusvike kwavari rushandiswe nemazvo kuitira kupedza nzara muvazhinji
vatopuwe land yekuti vakasike kogadzirirwe dzimba dzavo vese vari mumatende vaone kupekwokugara totangi zvosvinaka izvozvoizvo pekugara paita welfare yavo ende kuonekwa nyaya yakadai ngewater connectivity vanoda kuwana material yakakwana yekuti vachengetedze izvita akuende muwinter and we are still in the rain season saka tiotarisire kuti vakasike kudziiswa nekuita kuti vaone upenyu vanangise mberi neupenyu saka zvimwe zvizotikoshera zvakanyanya izvozvoizvo kuti vabetserwa vana vavo especially maschool fees that's a struggle pari zvinei anhu arikutambudzika kuti aone mari dzekubhadharira vana chikoro ngekuti haya anhu ari affected saka tingambotarisiri mashura kuti vangadai vaine zvakavakwanira saka varoda ruoko rwakanyanya chechitatu tiri kuda kuti maresources akadururwa munyika munomu kazhinji anopinde through government tode kuti afambiswe ngenzira yakatsanangurika aende kobatsira beneficiary saka haingave nhau yevari mumatende chete kunyange kumamisha kwatinoraramira kunzoko kutoriwo neanhu ane tende dziri payadhi pamisha yavo saka anodai kutosimudzirwe pekubetserwa kuti vave neinfrastructure neshelter yakanaka yekuti vaone pekugara
mumwe mugari wepaskyline amai Joyce Ziwi vanoti vakashayikirwa navatezvara vavo panguva yecyclone dai vakasara vaparadzirwa musha asi kusvika pari zvino havasati vavakirwa pekugara vanotiwo tarisiro yavo ndeyekuti vatsvagirwe pamwe pekugara pakanaka
pamwe chekupana vaibatsirwa nemarata chisi metiri yekuvakisa dzimba imba yangu yakawanditi mwana mwana mutiritu amwana ari kuzvikoro ndinai hwana ari pamutambani hwana ari padiriri saka imba yakandowa nditori imba imomo hapana handitatomboonawo mitire kuti ndidindiyakusei
amai tsitsimungana vepamusha pedyo nekwabiriri vanoti nyaya yechikafu imwe zvimwe zviri kunetsa sezvo muminda mavo musina chirimo
kundopowa mitire kundione kushandisa ndo zvandishushuiro chandinacho
amai Caroline Muhlanga vanotiwo vakafirwa nemurume vakasiyiwa vari parumananzombe nekuti havachina musha mushure mekunge vaparadzirwa nemafashamo
pekuyatakasangana nayo ndai ndisipo hangu inini pakafa baba murume nemwana wamukorori Apa esok kita ikut susu ada cikara mata besi kita nangguti nu dekuti gambar baju ruawe erek.
Wagari usiman mana yang orang tinggi selalu nuzak kita sema banana madomasi nizimu nizima kuduawane kurarama asi izi zale kuneza kuba zaka paradzwa nzimbo iyi nedutu mpengo remepo nemafashamo emvura esekloni dai gorera peram nega mira studio 7 usiman mana ndini ilo jamoyo.
Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, mure Zimbabwe, ndino mkamchira mchirongwa chedu cheve chidiki, chandino kupakurai, sondorega rega, ene ndini Maikove. Nathu mchirongwa, tine hurukuro newe chidiki webato rezanu PF, uyebe MDC. Tukubata nyaya yezwe mashoko, akaburitswa nehurumende ya Amerika, ayo anoti, nema ondravo, hurumende ya Zimbabwe, haisikushanda nema azo, mkuremekeza kuzirozevanu munyika. Mkuzea nezwe nyaya yi, tabata wa Alex Kakanje wezanu PF, uyeba Godfrey Kuraone, BMD. Tutangane hurukure edu na waga kanje. Waga kanje dino mkamchira mchirongwa chedu magadi enyu.
Ivo magadi mkomu.
Aiwa atrina ntrinani. Mungati uzao maondro enyu waga kanje.
Nya ino itika mwanaoma yetu tanga. Mbe kutu chalano mbo tiko zero jirandi. Iwo ma Amerika chi ende vanhu vavanoti vari kuchikorerwa kodzero ndivanani ende chiri kuchikorerwa vanhu vacho chi uye ari kunzi ari kudzichikora ndiani dambudziko raita ma Americans nderekuti kana vachitaura zvinhu vanotaura zvichibva pamakuwa avanopiwa nema organization nema political parties avakadyara muZimbabwe avanofinance
tinonzwa vazhinji vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vachikurudzira hurumende yeAmerica kuti iendere mberi nyaya yemasanctions tinonzwawo vamwe vateereri vanopinda muchirongwa chedu vane maondoro akafanana vazhinji vanoti hapana musiyano uripo pakati pehurumende yavaimbo vemutungamiriro wenyika vamugabe nehurumende yavamunangagwa imungati nazvo
kupinda kwavamunangagwa kwakatembererwa nemunhu wese. Munhu wese achiziva kuti vamunangagwa chete ndivo vanogona kufambisa mberi nyaya dzekusimudzirwa kwekodzero dzevanhu. Wakazoona ndokupamenzarisa vana Thomas Makumo achitenderwa kudzoka munyika. Wakazoona iwe 2018 election was the most peaceful. It was the first election ever to have a ZANU-PF presidential candidate leading in the preaching of peace.
Tichitarisa zvakaitika munyika gore rapfuura uyezve muna 2018 apo vanhu vanga vachiratidzira vakapfuurwa nemauto evakafa nanhasi nyaya iyo idzodzo hadzisati dzagadziriswa pane zvamungati zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe mukuremekedza kodzero dzevanhu here nekuti pane vanhu vakafa kafa
ngati zivei kuti vanhu vairatidzirava vanobva kupato ripi reality on ground ndeyekuti vanhu vairatidzirava ndeve MGC alliance
asi vagakanje zvisinei nekuti ndewebato ripi pane vanhu vakafa
ndiri kuenda ipapo chechipiri akapa conclusion yekuti mauto ndo akauraya zvakawanikwa pati even ukatarisa report yakaitwa ne commission of inquiry. I'm yet to see stage racho rinotaurwa kunzi masoja akauraya munhu zvandiri kuedza kutaura ndezvekuti vanhu vaurayiwa. First positive step yakatowana vamunangagwa ndeyekuseta up commission of inquiry which is the sole purpose yekuestablisha kuti vanhu vacho vakambofa sei zvanga zvabva pati zvikaenda pati everybody from the military cooperative and they just their own side of the story.
Aiwa takunzai zvakanaka vagakanje tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa muri Zimbabwe sezvo tichitema tisina divira takararekera tabata va Godfrey Kuraone veMDC kuti tinzwe maondo avo. Va Kuraone ndino mugamuchira muchirongwa chedu kimakadi yenyu mukoma.
Tinofara makadi yenyu.
Tinofara tipiwo maondo enyu.
Hurumende yeAmerica yataura zvatinobva tichingotaura kubva kudhara ZANU-PF kubvira panguva yamugabe kusvika nhasi haina kana musure chito wekanhu chekucha kodzero dzavanhu ukaona kuti tafika kumaelection dza 2018 naAugust naJanuary wawozogoti rakapera people were killed.
Tambobata wechidiki webato rezanu-PF vaAlex Gakanje ivo nemaondoro avo hurumende yeAmerica haisi kuda kubatsira nyika yeZimbabwe mungavapindura
kama hivi mshikiti kuja Amerika zekuta ura wei zikai zamara mkowa mwani weka kada mkowa waya betonem zikiri kuda kutakuta kuyanda ni munu lati zilatu kwa adikiti mzimbabwe kwa zirvewana tukure mekezo
chinonzo wawa jinji wano ongura nyadze zwe matongiro enyika wachivumera nene maundure enyupa mati hapana msiano pakati pe hurumende yewa imbo ye mtunga miru enyika wa Robert Mkabe uyeze hurumende ya wa Emerson Mnangagwa waka kanji iwa wano aiwa icho cha andiso choko adi waka onao Mnangagwa pa wakatura matome kwa mtunga miru enyika nyika yose yaka pembera kaendra mberu waka tanangura wakati paka wane election pana kwa zero zi wa jinji zakambu nyikizwa seswa itika nengua ya Mkabe mungati inazwe zosu
wanita pembera mashayo wakitu mzimu sana Mnangagwa nukitu mtaona kutimusiano uriko kakura chosu during the 30 years ya Mkabe wanaita ma demonstration asa tumako ona munaka shoot in the street during the 10 years ya Mkabe wanaita ma demonstration asa atina kuona wanu waipuwa mitoge kutenga chifole kipola Mnangagwa na so mtaona kutumende ya Mnangagwa it is even worse than ya Mkabe
aiwa tinotenda nguwa ndio ya jikana na wakura uone tinotenda shukuru sana kutipa maundre enyu Mure Zimbabwe tashuka kumakumu ya chirongwa chedu cha nasi. Change tishiendra mberi nenyai nemse chupiri pa chirongwa The Connection. Icho chinotanga na 8pm, chichipera na 9pm. Pa page redu re Facebook re VOA Shona. Anukuneka na mfaro, ndini wenyu Mike Hove. Mure Zimbabwe, bye bye!
Aiwa, tinotenda zvikuru Mike. Vatereri, musa kanganwe kuterera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisa anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelife talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyangwe hazvo matunhu akawanda muAmerica ari kurambidza vanhu kuungana vachiita zvematongerwo enyika kana zvemitambo nekuda kwechirwere checoronavirus icho chiri kuramba chichipararira. Mamwe matunhu ari kuita gadziriro yesarudzo dzemaprimary mubato remaDemocrats nemusi wechipiri. Matunhu aya anoti Florida, Ohio, Illinois neArizona. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu
simba. Vatereri, ndini Tanonoka Wande, ndichikutambira muchirongwa chedu chemasvondo ose chezvechitendero. Nhasi ngatimbotarisai chimwe chitendero chiri kunze kwechikristu. Nhasi ngatitarisei chitendero cheIslam. Tine rombo rakanaka nekuti munyaya iyi, nhasi tina Sheikh Henry Balakazi, mukuru weZimbabwe National Zakat Fund. Ndatanga nokuvabvunza kuti sei chitendero cheIslam chichionekwa sechitendero chine hasha.
Kana tikaverenga magwaro edu sisi muchitendero cheIslam, iyo Qurani ratinoverenga rinowa ndiwo bhuku redu dzvene, rinotitaurira iro kuti kana vanhu vanotenda vachinge vasvika kwamuri, izvi zvirimo muchapter number 6 paverse number 54, Mwari paanoti iwo waidhaja akalladina yuminuna biayatina fakul salamun alaikum. Kana wachinge wauya kwa muri au wanu wanotenda muziratizu zedu mwari warukutawura kiti kwa wari rugare ngariwe kwa muri sata nguwa nengu wa chitendeleke islamu kino kuru jira nyaye rugare nyaye yeru nyararu nyaye kugarisha na shakanaka muna araunda rugare ngariwe kwa muri kuro wakuti runyararu ndochi mkatina nyoposheza.
Tinowa shakara kuti chitendero cha Islam chinorabidza zvine hasha avo vanobuda muchitendero ichi vachienda kune zvimwe zvitendero zvakafanana nechikristu.
Chida kutanangudza zvakati kuti vamwe vane pfungwa dzekufunga kuti Islam inomanisidzira vanhu kuti vange vari vatendi mairi, asi zvisirizvo ba, nekuti tinotipa kuti tifambe nacho muchitendero cheislam kutora dzidzidzo inenge yakapiwa naMwari kubva mubhuku ratinoti ndiro ratinotora kubva kwariri rino Alqurani randataura nezvaro, tichizotora netsanangudzo yarakaitwa mukurarama kwaiita mutumwa iyo yokuti kwaari ndokwakaparurwa bhuku iri Muhammadi rugare ngariwe kwaari. Muraramo yake munotipa nzira dzekufamba nadzo. Saka tikaverenga isusu muqurani imomo mupa chapter number 2 verse number 256 Mwari vanojekesa vachiti hakuna kumanikidza kumanikidzwa muchitendero, zvichireva kuti munhu anotenda zvisiri zvekumbunyikidzwa. Kana munhu akapuwa akaparidzirwa shoko zvaakwaari iye kurigashira otenda mariri, uye kana akasarudza kusatenda pazviri hazvimanikidze munhu kuti chitenda, kana kutoti munhu wakufunzika hakutokurova nekuti waramba kugashira shoko andizvoga. Saka iyoyo ndo basis yedzidziso dzechitendero cheislamu kuti mukutenda hamumanikidzwi. Saka vanhu vanozofunga kuti ye islamu inomanikidza, sandizvoba. Zvinhu zvekuti vanhu vanenge vaine pfungwa dzekubudikidza nekusaziva kana kuti nekusanzwisisa kwakakwana.
Chimwe chandiri kuona apa Sheikh Balakazi ndechekuti vanhu kana vakatarisa Islam nehurumende, ngatiti kunyika kwakanyanya kuita chitendero cheIslam, havasi kuona mutsauko wekuti iyi hurumende here, ava vakuru vechechi vezvechitendero here, zvechitendero zvese zvakangobatanidzwa pamwe chete nezvematongerwo enyika. Sei zvakamira saizvozvo?
Tamunoona kana tichiti islamu tichitsanangudza, islamu inotsanangudzwa senzira yekurarama nayo. Saka mukurarama isusuka tinotarisa zvese zvine chekuita neraramo yevanhu, hapana chinosara. Zvingave zvematongerwo enyika, zvingave zvepamweya, kana iye yamunoti kugarisana pahunhu hwedu, social connection, hakuna chinosara. Nekuti Mwari akatisika kapisa panyika, akatipa dominion yepanyika, zvichireva kuti kubva pakutanga zvakange zvakatonangira nekuti iwe munhu wapiwa kuti chirarama panyika, chiva unotungamirira zvese zviri panyika, asi zvifamba pagwara raMwari. Chireva kuti nematongerwo acho enyika kune nzira yatinofanira kunge tichifamba nayo, yatakadzidziswa naMwari yekuti ngatifambe cherechedza kuti tiri kurarama zvine justice here, hatisi kumbunyikidza vamwe vanhu here, hatisi kudzvanyirirana pake zvedu here, uye iwewe pake zvako munhu hausi kuzvidzvanyirira kubudikidza nekusateedza mirayiro yawakapiwa naMwari. Nekuti kana uchitsaudzira uri kuzvidzvanyirira iwewe, uye uri kudzvanyirira vanotarisira kwauri kuti unge uchiva pagwara. Saka islamu haisiyanisi matongerwo enyika, haasiri divorced from nzira yeumwari.
Tinotenda Sheikh Henry Balakazi, mukuru weZimbabwe National Zakat Fund, nemashoko avo, asi hatisati tapedza navo. Ivai nesu zvekare svondo rinouya, apo tichange tichienderera mberi nenyaya iyi. Aiwa vateereri, munoziva kuti uyu nditanonoka Wande ari kuWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda tanonoka Wande, tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mamwe makambani orambidzwa kutengesa pamusika wekunze achipomerwa mhosva yekudonedza dhora remunyika. ZANU PF yokunda MDC musarudzo dzemakanzuru, asi ZESIN ichikurudzira kuvandudzwa kwemimwe mitemo yesarudzo. Nhasi kwapera gore vanhu vawirwa nedambudziko recyclone Idai kumanikaland nemasvingo, asi vakawanda wavo havana pekugara. tashika kumagumo echirongwa chedu cha nasi ivai nesu zvakare mangwana mangwanani nenguva dza 6 kana mchida kutitumira tsamba mbozha zitumirei ku studio7@voanews.com anokoneka ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Wola mngela emsakazweni.